Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 4 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamainga hama navamadzokore vanokurudzirwa kuti vazvuzvurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare. Vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende, tinodawo kuripwa mukugara makoro anokwana kuita masere pasina mhosva yataita. Tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro. Ndizvo zvingavapa kugadzikana, ndo zvingavapa rugare maererano nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara.
Nengo mbiri dzeMDC valast mainga hama navatungamira emadzokere vaburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana umbo hunogutsa hwakaita kuti vakandwe mujeri. Kambani yeNational Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashande vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCOVID-19. Capes United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reSupreme Court raburitsa mujeri nhengo mbiri dzeMDC valast mainga hama navatungamira emadzokere avanga vari mujeri kwemakore gumi mushure mekupomerwa mhosva yekuponda mumwe mupurisa kuGlenview richiti hapana umbo hunoratidza kuti vakapara mhosva iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatongi vedare reSupreme Court vanoti amai Rita Makarau, amai Elizabeth Gwaunza pamwe namai Susan Mavangira varasa mutongo wakaturwa nedare repamusoro muna 2016 wekuti vamainga hama navamadzokere vapike kwemakore makumi maviri pamhosva yavanga vachipomerwa yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muna Chivabvu 2011 pamhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika yakaitika panzvimbo yemabhizimisi mumusha uyu. Vachitura mutongo wedare iri, amai Makarao vati hurumende yakatadza kupa humbo hunonwisa mvura hunoratidza zvechokwadi kuti vasungwa ava ndivo vakaponda vamutedza. Vachitidarire pamusoro reHigh Court raifanira kurasa nyaya iyi payakanzwikwa. Dare ratiwo hapana humbo hunoratidza kuti vasungwa ava vakaita zvavakaita vaine chinangwa chimwe chete chekuuraya vamutedza. Saka nokudaro dare raona zvakakodzera kuti mutongo wakaturwa navachinembiri bhunu usendekwe parutivi. Rimwe remagweta vaviri ava vachauswa ramba vaudza Studio 7 parunhare kuti vafara zvikuru nemutongo wedare reSupreme Court vakati vanga vasiri kukwanisa kutaura zvakawanda sezvo vanga vari mubishi kugadzirisa mapepa ekuti vamainge hama navamadzokere vabudiswe mujeri zvichitevera mutongo wedare uyu. Mudzimai wavamainge hama, amai Georgina Mainge hama vati vafara zvikuru vachiti upenyu hwanga hwavaomera kwemakore masere apfuura murume wavo paanga ari mujeri nemhosva yaasina kupara.
It come is a shock kwandiri. Judgment ndakaimirira nguva yenge yarebesa. It was almost now a year because the hearing yakaitwa last year muna March. I think and I think it was 3 or 4 March. Saka pakakwanawo gore rino muna March ndakashushikana ndakati agore judgment yakangohodwa kuchii chambonyanyonetsa ipapa. Saka nhasi it came to me as a shock. Ndikuda kungotenda Mwari handizoti ndinga express sei ndijoy yandinayo but ndirikungoti chokwadi Mwari munoshamisa and God's time is the best. Ndirikufara chose.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vatiwo mutongo uyu unoratidza pachena kuti hurumende yeZANU-PF iri kushandisa matare kuzadzisa zvido zvayo.
Yanga irugaro ziva kuti the Glenview 29 kusangasangana namainga hama nakadzi ramadzokere vanga vasina mhosva kwakuri kusungana kwezvematongerwo enyika vachida kuratidza masimba kuti ivo ndo vanokondrola mapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira ivo vezvematare. Vakashandisa matare kupa vanhu mutongo usivo, kupa vanhu mhosva isiri yavo, sezvamunoziva kuti kusanganisira vakaita sevana mainga hama vainga vatori kuchechi zvakatopupurwa nevanhu vakawanda. Dzemainga mavanga vari kuchechi nezuva racho raitaurwa kunzi mhosva yakaparwa. Saka izvi zvinongotiratidza zvega kuti kahurumende katinako akasika hurumende kada kutevedzera mutemo, akasika hurumende kanoda kuti vana vezimbabwe vagare zvakanaka. Kana chinge uchinzi wapara mhosva unotongwa zvakanaka zvisina zvinhu zvematongerwo enyika zvinoiswa mukati, zvisina kunzi uri wemdc zvinozonzi waakufanira kupuwa mhosva, mhosva yaunenge usina. Saka zvinhu zvinofanira kugadziriswa, zvinhu zvinofanira kunge nyika ichifambiswa zvakanaka nevanhu vanenge vakasarudzwa nevanhu, vanhu vanonge vane zvido zvevanhu pamwoyo. Saka izvi zvinotiratidza kuti nyika ino iri kuiswa kumawere nevakomana nevasikana ava vasina chinangwa chokufambisa nyika zvakanaka.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObei Shava vakurudzira vamainge hama navamadzokere kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kuti vagoripwa kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu vasina mhosva.
Vamainge hama navamadzokere vanokurudzirwa kuti vazvuzvurudze hurumende vaende nayo pamberi pematare vochiti ivo takakanganisirwa nehurumende, tinodawo kuripwa mukugara makore anokwana kuita masere pasina mhosva yataita, tione kuti matare anofambisa sei nyaya dzakadaro. Ndizvo zvingavapa kugadzikana, ndo zvingavapa rugare maererano nemakore avakapedza vari mutirongo vasina mhaka yavakapara.
Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo waturwa nedare nhasi unoratidza zviri pachena kuti matare emunyika anoshanda akazvimirira. Vamainge hama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21, asi dzimwe nhengo idzi dzakawanikwa dzisina mhosva. Mumwe akabatwa nemhosva muzvare Yuvhoni Musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna 2018. Pakatongwa nyaya iyi, nhengo dzeMDC idzi dzairamba mhosva dzichiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tira Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kambani inoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu vari pamudyandigere yeNational Social Security Authority kana kuti NASA yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa necovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuvhurwa kwenasa COVID-19 Isolation Center nekiriniki iyi muHarare, mukuru wenasa vaArthur Manase vati denda recovid-19 richiri kunetsa munyika, izvo zvapakuti vaite pfungwa dzekuchengetedza utano hwevashandi pamwe nevanenge vave pamuhyandigere. Vati vari pamuhyandigere vanogaro chema-chema kuti mari dzavanopiwa nenasa ishoma, vakati kiriniki iyi nedzimwe dzavachavhura kune mamwe matunhu dzicharerutsa mararamiro avo.
Chirongwa ichi chakanaka zvikuru kupensiona kana vakabatwa nedenda iri recovid. Pano vanowana fasiriti yekuti vatarise vaongororwe vari nekupera kwenguva tinenge tichizoita futi clinic yemapensiona. Kana vakarwara vachida mishonga vanongouya pano, panenge pane madhokodhera nemakosi vanhu vashai.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima Vati zvaitwa nenasa zvinoenderana nedonzo rebazi ravo, uye vati vanofara kuti kunze kwekurapa vane denda recovid-19 vari pamugandigere vane zvimwe zvirwere zvinogara zviripo zvakaita seshuga vanenge vave kurapwa panzvimbo iyi.
Mapensioners enasa anouya achirapwa nemutengo uri pasi pasi, vamwe vacho vachitopiwa mapiritsi akaita sedaibitis nemamwe mapiritsi anodiwa nevanhu vanenge vane zvirwere zvinoramba zviripo zviya, kuti vawane mapiritsi iyayo vachivawana pachena vachipiwa nenasa. Saka chirongwa chichaita kuti upenyu hwemapensioners uye vanosevenzera nasa huve huri nani.
Vamanasi vati nasa iyo inobatsirawo vanenge vakuvara pamabasa pamwe nemhuri dzavo inokwanisa kuramba ichiita basa rayo kana vashandi vayo vaine utano hwakanaka. Vati kubvira pakatanga denda recovid-19 pane vashandi makumana nevana vakabatwa nedenda iri, uye mumwe chete akashaya pavashandi venasa mazana mapfumbamwe munyika yese. Vafriel Shepherd avo vari pamujandigere vati vafara chose vachiti izvi hazvisati zvamboitika kubvira pakatanga nasa.
Zvinobatsira nekuti vazhinji pensioner vakaita dambudziko anoshaya kwekupokera, asi kana nasa yaita zvakadai zvinobatsira kuti tinokwanisa kuziva kuti kana ndaita dambudziko ndinomhanya neapa kwatiri tinoti idanho guru ratorwa neebodhita.
Nezuro pane vanhu makumi matanhatu nemumwe chete vakabatwa necovid-19, vashanu vakafa nedenda iri. Vasere vevanhu vakabatwa necovid-19 nezuro vanhu vakabva kuBotswana. Kusvika nezuro pane vanhu zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevaviri 39,092 vakabatwa necovid-19, uye vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere 36,680 vakapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi vava churu nemazana matanhatu nevashanu 1,605. Nezuro wekare pane vanhu churu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri vakabayiwa nhumba yekutanga yekudzivirira covid-19. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhumba yekutanga hwava zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvina nezana nemakumi matanhatu nevana 684,164. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya nhumba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yecovid-19, bazi rezveutano razivisa kuti rawanira vanhu vari mudunhu reHarare vanoda kubayiwa nhomba yepiri yekuzvidzivirira kucovid-19 yerudzi rweSinovac, uye vanoda kubayiwa vanokwanisa kuenda kuzvipatara zvepari renyatwa, Sale Mugabe pamwe nechitungwiza. Izvi zvinouya panguva iyo nyika iri kunzi haichina nhomba inoikwanira, izvo zvave kuita kuti kubayiwe vari kuda nhomba yepiri chete. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati zvipatara zvose zvemunyika zvine nhomba yepiri, asi chete kuti chiri kuitika kuibvisa kune dzimwe nzvimbo kwayakawanda ichiendeswa uko kwainodikanwa zvakanyanya. Izvi zvatsinirwawo nemukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 National Task Force munyika, Dr Agnes Mahomva, avaudza Studio 7 kuti munyika hamuna dambudziko renhomba, asi kuti chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba yavo yepiri, izvo zvava kuita kuti pange pane kushomeka kwenhomba. Asi vati dambudziko iri vari kurigadzirisa kuburikidza nekubvisa nhomba kwaisiri kunyanya kushanda, vachiisa kwairi kudiwa zvakanyanya. Dr Mahomva vatiwo dzimwe nhomba dziri kutarisirwa munyika mwedzi uno kuitira kurerutsa ndima uye vatendawo veruzhinji nekubuda kwavari kuita vachinobayiwa nhomba yekudzivirira covid-19. Vaudzawo nhepfenyuro yeZBC kuti nyika yakawana nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvishanu, kana kuti 1,735,000, uye kusvika pari zvino kwangoshanda nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mana, kana kuti 1,040,000, zvichireva kuti nhomba dzichiripo dzinokwana. Zimbabwe ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nomba senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti vanotambira chose urongwa hwekuwaniswa kwenhomba mudunhu reHarare, asi vati vanopokana nedanho rekutora nhomba kubva kune mamwe matunhu dzichiiswa kune mamwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mumasvondo mairi adarika tanga tichiita dambudziko revanhu kunyanyanyanya vaye vakabaiwa nhomba yekutanga rekuti vanga vachiti vakaenda kumavaccination centers vanga vachiudzwa kuti hakusisina nhomba iyoyo. Ende izvi zvanga zvichiitika muHarare, zvanga zvichiitika nedzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare. Saka tinogamuchira zvikuru kana paitwa urongwa hwekuti vanhu vari kuda kubayiwa vange vachibayiwa vasasangane nedambudziko rekunzi vanhu vanodzidzokera ikumba. Izvo zvine njodzi yekuti vamwe vanopedzisira vasisiri yatinoti fully immunized nekuda kwekuti nhomba dzatinadzo dzeSinovac neSinopharm dzinoda kuti munhu abayiwe nhomba dzese dziri mbiri.
Asi iwo urongwa hwekuti nhomba iri kuwanikwa ndeyekubaya vanoda kubayiwa kechipiri chete munouona hwakamira sei?
Izvozvo zvichadzosera mabasa ekubayiwa vanhu nhomba nekuda kwekuti iye zvino izvi tanga taita basa guru masangano akazvimiririra iyo Ministry of Health nemamwe masangano ese anobata munyaya dzezveutano rekukurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa. Saka kushayikwa kwenhomba uku kuchaita kuti vanhu vatange zvekare kutsutsumwa, vanhu vatange zvakare kutenderedza mashoko aya enhema aya anoita kuti mabasa ekubayiwa nhomba angachizonyanyodzokera mumasure zvakanyanya.
Kwaiwo urongwa hwekuti vari kutora nhomba kumatunhu avanofunga kuti haisi kunyanyodiwa vachiendesa kune matunhu anenge achinzi ndo ane yatingazi dhimandi yakakwira, munotiiwo nahwo urongwa ihwo?
Iwo huri kutoratidza kuti pane dambudziko guru, dambudziko redistribution yenhomba iyoyo, dambudziko reprocurement yenhomba iyoyo nedambudziko relogistics pachezvadzo hadzina kumira zvakanaka. Saka zvinenge zvakakoshawo kuti hurumende painenge yatadza dai ichibvumawo kuti aiwa mabasa ezvine zvaasi kufamba zvakanaka kuitira kuti kana pane vanokwanisa kutibetsera tinge tichikwanisa kubetserwa. Zvekutora nhomba kubvisa kune dzimwe nzvimbo tichiendesa kuri kunzi kwairi kunyanyodiwa, izvozvo zvakutotiratidza kuti patoo nedambudziko. Nekuti isusu chimwe chinhu chatiri kukurudzira inhau yatinoti vaccine equity nokuda kwekuti tine dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare dzisati dzatombowana nhomba zvachose. Saka nhau yenhomba iyi inofanira kunge ichitekeshera nyika yose, kwete kuti tinge taakutorera vamwe vatinevheke tapavaya taakuendesa kune dzimwe nzvimbo kunyanyanyanya dziri mumadhorobha makuru. Izvo zvichadzoserawo mabasa zvikuru ekunzvimbo idzodzo dziri kunze kweHarare. Saka hurukuro yatiri kuda nehurumende ndeyekuti ngapawaniswe nhomba kune chero munhu anenge achida, mumwe nemumwe ngaapiwe mukana wekubayiwa ndokunge munhu iyeye achida zvokubayiwa. Saka isu senyika ngatiitei kuti nhomba ngaiwanike painenge ichidiwa.
Avanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti vanhu makumi mashanu nevanomwe vanosanganisira vana vanomwe vakaurayiwa muDemocratic Republic of Congo, uye vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakatiza misha yavo zvichitevera kurwiswa kwavakaitwa nevanhu vaive nepfuti musi wachiwabvu 31. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vanoti havana chokwadi kuti ivo navaDonald Trump vachanyatsotsangana vachitarisana mumaziso zvichitevera mhirizhonga yakaitika musi wandira 6 gore rino, asi vakati vacharamba vachizvikudza nezvavakakwanisa kuita pavaishanda navaTrump. Vanhu vakawanda muchinhoyi vave kurapwa pakiriniki yekereke yePresbyterian Church sezvo makiriniki nezvipatara zvekanzuru nehurumende zvisina mishonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pakliniki iyo irimumusha unogara vanu vashoma uwe muzari yawe kugara ya kazara sezo vanu wari kubwa kunjimbo za kawanda dinogara veri jinji ne njimbo za kapotele za chinoi kuzorapka. Vanu wano chivari kufamba mitinu murefu kuya kuzorapka pakliniki iyo. Mumwe murwere abva mumusha unogara veruzhinji werujeko amai chenesai maravanyika vati vafamba makiromita mana kuenda pakliniki yepresbyterian. Amai maravanyika vati havadzokere kumba vasina kurapwa sezvavanoita kumakliniki kanzuru kwavanotengeswa makadhi asi vasingarapwe.
Ndakauya kunoku audzokosina kasisina kurapwa ukaenda kukliniki unoona udzokosina kurapwa because mushikaunzi hapana mushonga inotenga mariiwadzine mari yadhinzakadhiyoyo inenge yatoperirao pavanovasina mari yonatenga zvinhu mushonga kukliniki unotoona kuti zvitori nani ndiende kupotayabva ndiatibatatidhoyasi mwana ngurapwa pane kuenda kukliniki ukoko malokesheni uenda unodhinzakadhi unzina unotenga mushonga pamwe mari yanenge wakabhajeta ndeiyotodorazeyeci.
Mumwe mudzimai abva kuBanget amai Mary Campbell vati vave kurapwa pakliniki iyi sezvo vachirapwa nanamukoti vane hanya uye vanokurumidza kuita basa ravo nerudo.
Vose vari keya nevanhu havachengete vanhu zvino kumwe mamwe makliniki munosvika kuya kuiona ngo akasvirirwa kuti ndabuda mumbabhana kana chandaita ndiri kunosvika usvikobata nhamba one kana kuti nhamba two
uchisvikabata
vane svika vembobata bata svika titime yakwana usati vabatsirwa vaenda kutitime iwo wakangorindira chete.
Izvi zvatsigirwa namufundisi wekereke yepresbyterian iyi Dr David Mushayavanhu avo vati vanamukoti vavo vatatu nachiremba mumwe chete vanokoshesa upenyu hwevanhu kudarika mari.
Zvese zvatiri kuita tinotungamidza chikristu mberi kuti munhu ukama upenyu hwemunhu hwakakosha kudarika zvimwe zvinhu zvese. So life yemunhu ndiyo yatinokoshesa kudarika pundutso yatingawana out of that. Zvekuti mukatarisa even machargira atinoita macharges edu they are far much lower than anyone else muno mucommunity kudarika even chipatara chacho ndochinjokutanga chakakosha.
Dr. Mushayavanhu avo vakapa imba yavo yekugara kuti ive wadhi yemadzimai akazvitakura vati kunyange dzimwe nguva vachipiwa mishonga nebazi rehurumende renatfarm vanoyamurwa zvikuru neshamwari dzekereke yavo dziri kuamerica nedzimwe nyika.
Tine shamwari dziri kunze kwenyika dzinotibatsira nenzira dzakasiyana-siyana. One yacho ndeyokutipa marizosi zokuti tikukwanisa kuwana mishonga.
Mukuru wezveutano mukanzuro yechinhoi iyo ine makliniki mashanu Dr. William Mayavo vati kunyange vachipiwa mishonga nehurumende mishonga yacho mishoma sezvo vachipiwa zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 65%.
Our medicines availability is at around 65% amongst our 5 clinics.
Pakliniki yepresbyterian varwere vanobhadhara madhora mashanu ekuamerica kuti vaone chiremba pamwe nekurapwa. Kana murwere achida kungorapwa chete anobvisa madhora maviri ekuamerica iyo inoita kuti apiwe mushonga kana kubayiwa jekiseni. Kuona chiremba akazvimirira muchinhoyi munhu anobhadhara madhora ekuamerica makumi maviri munhu ozotenga mishonga yaanenge anyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Mitambo. Mutambo mukuru wanga wakamirirwa nevakawanda wenhabvu weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos uri kutambwa nesvondo muNational Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Capes United. neDynamos. Mutambo weCapes United neDynamos wauya panguva iyo zvikwata zviri izvi zvine shungu dzekuradzana masimba kwapera nguva yakatirebei zvisati zvasangana. Vanofarira mutambo wenhabvu vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru vatarisa mamiriro akaita zvikwata izvi mugungano regroup A. Pari zvino Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvitanhatu iri nemapoints manomwe, ichiteverwa neCapes United yacho iyo ine mapoints mashanu. Muteveri weCapes United vaTadman Goredema vanoti kunyange hazvo zvisiri nyore, chishuviro chavo ndechekuti makepekepe ikunde.
Aiwa mutambo sendo wakamira zvakanaka. Nachikuudza kuti Capes United yakwanisa kurova Dynamos.
Vatambi vari kutarisirwa kutungamira zvikwata izvi mukukanda zvibodzwa ndeIshmael Wadzi weCapes United naShadrack Nyawa weDynamos, avo vari kutamba zvinodadisa. Mutambo uyu ndemumwe wemitambo minomwe yechibuku Super Cup iyo yakatifararira kumativimana ese enyika. Mitambo iri kutanga nemugovera musakubva stadium umo Manika Diamonds inofarira kukunda Black Rhinos kana ichine maroto ekuramba iri makundano aya. Manika Diamonds yarowa mumitambo miviri yese yayatamba pari zvino. Zuva rimwe chetero Chicken Inn ine Blue Chiefs Barberfield Stadium Harare City ichidamburana neHerentals muNational Sports Stadium. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti wekuziva anoti kunyange hazvo vari pachinhano chechishanu mugungano rezvikwata zvitanhatu vane tarisiro yekuenderera mberi nemakundano.
Even mamiriro akaita zvino hatitarise mamwe matems, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Nesondo vavakidzani Highlanders neBlair City dziri kusangana muBarberfield Stadium mumutambo uyo. Blair City inofarira kukunda kuti irambewo iri mumakundano aya. Yadha iri kutarisira mapoints matatu ese ayo ekutanga, apo iri kubandana neZPC Kariba. Zvikwata zvitsva muPremier Soccer League Tenek neCranbourne Bullets zvichange zvichiedzana masimba muSakuba Stadium. Mitambo yesvondo rino ichapa zvimwe zvikwata teketi rekupinda mumakota fainari, zvimwe zvichibuda mumukombe uyu nekukundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumitambo yeBulawayo Arts Festival. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Nhengo mbiri dzeMDC vaLast Mahenga Hama navatungamira emadzokere vanoburiswa mujeri neSupreme Court ichiti hapana umbowo hunogutsa hwakaita kuti vakandwe mujeri. Kambani yeNational Social Security Authority yavhura nhasi muzinda wayo wekuchengeta pamwe nekurapa vashandi vayo pamwe nevari pamudyandigere vanenge vabatwa neCovid-19. Capes United neDynamos dzokweshana nesvondo muNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 4 ngihlangula 2021 ngu Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be MDC ababili abathi uDungamirai Madzobere lo Last Mayenga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka esithiyanga lombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa.
Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubesedolobheni leVictoria Falls lapho athi inzuzo etholakala ekwenjikweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili kusiyafika umnyaka ka-2023.
Siyakhumbula indaba yama-diamonds sizoba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitshele ukuthi silama-minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Khathesi abakasitsheli.
Umbiko manyani wamazwe ezansi ye-Afrika i-SADC onquma imisebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 ePoland wamukelwe ngembiko ehlukeneyo.
Kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube nokubambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be MDC ababili abathi uDungamirai Madzokere owayengukansila lo Last Mayenga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka esithiyangalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthe ababili laba kumele bakhululwe namhlanje enkantolo yeChikurubhi Maximum Prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagqwetha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likazulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagqwetha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Gwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mtisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Makarau, Susan Gwaunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasiphiwayo sibekwe eceleni lokuba akula ufakazi bokuthi yibo ababulala ipolisa leli uInspector Petros Mudetsa. Ababili laba babebotshwe bebane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwaxolela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Natarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababalisa isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uWitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kokungamelanga kwenzakale.
Sinjengebandla siyakwamukela ukukhululwa kuka Last Mayenga Hama loDungamirai Madzokere. Icala labo ababeletheswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo polisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewange Central engwe MDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba
I Supreme Court of Zimbabwe yehlise isigobo sokukhulula uLast Mayengahama lo Thungamira Matsokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadalala iminyaka yonke leyi ukuthini uLast Mayengahama lo Thungamira Matsokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Pride bathi uhulumende emthethwandaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mayengahama lo Thungamira Matsokere into ejabulisa kakhulu ngoba Ebesimile isikhathi eside kakhulu besechigrubhi lapho ebebenenelwa icala lokuthi babulala ipolisi icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa-ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu esingafika 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izwike izwakale icini sizwakala nje kathesi lapho sibekhuluma ukuthi hhatshi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo ngaphuma lapha entolongweni kumele besuke igovernment sibili bethi hhayi kumele bebhadale imali ukuhlala kwakwenza ejele ngoba hhathi bekungela sizathu
loba nje ubufakazi babo ucaca ukuba ababili laba ngabalacala okwazisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-high court wabafumana belecala okwadanisa uLast Mayengahama yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu zweni e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabonakude kodwa abuzange bumsize. Umsaruro wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDC Alliance lalingabananzi besejele. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazakuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuki phakathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi bathini njengebandla ngokukhululwa kwababili laba.
Mahlabe Zulu batona besilo ungwalungalo kwamachobana siyalibikela ngokuthaba okukhulu namhlanje ukuthi Supreme Court yeZimbabwe fumane uLast Mayengahama loMatsokere ebengalacala sebebotshwe for 8 years bephongukutheswa icala elingazange libe khona. Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa batho njalo abadala ukuthi kulempondo akufihlwa esakeni. Namhlanje siyathaba njengabantwana beZimbabwe, njengabantwana beMDC Alliance, njengama political parties wonke a progressive the civil society labo mama labontanga. Sithi uNkulunkulu uzwile imthandazo yenu. Ngenxa yokuthi laba majaha balemuli balabantwana baphongubanjwa kuthiwa babulala iphoyisa, kambe iphoyisa lalingabula wa ilitye elilodwa eliphoswe ngabantu abathathu na. Ngithithi thina kwakuvele kuhlola ukuthi ilitye liphoswe ngumuntu oyedwa ubotshwe abantu abathathu kuthiwa yibo abambulaleyo.
Manje njengebandla kukhona yini elikuqoqayo?
Iqiniso yikuthi iparty iza kwenza umdlalo idili sabela bethaba besenza konke okuhle emthethweni. Sihlonipha ama-conditions e-coronavirus imithetho yakhona i-social distancing buka ama-mask lokuba konke okulungileyo. Kodwa siyabe sifundisa abantu ukuthi iqiniso liqiniso liza liphume bengafuni befuna. Sifuna futhi khonapho sithathe ithuba lokumotivetha abantu bethu abaningi ukuthi bayirejista ngenxa yokuthi singaphunguthaba sikhohlwe ukuthi bayarejista kusasa sizaswela sesingasangenanga embusweni. Khuluma sitshengisa mhlophe ukuthi la majaha ngamaqhawe edebotshela amanga bezama ukuthabisa izihlobo zepholisa lelo abaligobodayo bona.
Manje ngokubona kwenu laba ababili bazaya kweliphi ibandla?
Thina be-MDC Alliance sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela. Njalo silandela ingoma yabokhokho ethi nyama yembongolo khetha umthandayo. Laba majaha ethe sisebenza labo kakhulu silungisa isidinga impahla lokudla sisiyakhangela imuli zabo sithungamelwa ngu-Honorable Daniel Malokela le-group yakhe ethe sihamba khona every nyanga sisiyababona. sithi thina umuntu ulelungelo into esithabisayo kakhulu ukuthi sebekhushiwe ejele ngenxa yokuthi abalacala sebekibo ukuthi bona bazazikhethela njengoba sikholwa ukuthi khetha oyithanda omthandayo nyama yembongolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili ngomnyaka ka-2023. Ubekhuluma amazwi la namuhla edolobheni le-Victoria Falls emhlanganweni wokuvula ngokusemthethweni umbuthano oqutshwa minyaka yonke owe-Chamber of Mines Conference obubonakala umsakazo we-ZBC. Wengeze wathi uhulumende uyaqhubeka elungisa isimo sokuthi amabhizimusi asebenze lula elizweni njalo awahuge ukuthi atshale imali eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lokunye okukhulunywa iziphathamandla zikahulumende kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Masimba Kujera.
Kungenzekala kodwa la eZimbabwe asazi ukuthi lama minerals amaningi okungakanani. Kungaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi oluthi ama minerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula ukuthiwa ease of business.
Awukacaci mbonakali ngendlela leyo ikakhulu ngenxa yenkohlakalo esiyima public offices lawana. Kule nkohlakalo eningi kakhulu nxa ufuna ukuthi uvule ikampani, nxa ufuna ukuthi ube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangele kuyo. So asikaboni amabhizinesi ebuya lapha ngobuningi babo njengokutsho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uwehlisa imithelo ebhadalwa elizweni njalo uyanika lokhu athi ngesingisi ngama-incentives kubo somabhizimusi. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udobo yokuthi unika ama-incentives lawo lama-corporate taxes lawo ikakhulu kumabhizinesi avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo unika ama-incentives lawo kumabhizinesi alapha elizweni ngoba izimali zawo ziyabe zilapha. Kanye njengani i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime ifavor abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives anjengalawo.
Khona ewandle kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule plant ye-cork leyamalahle.
Ubona njengani into okumele sibe kwazi ukuthi thina indaba ye-mining la ma-minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizwe umongameli owayekhona uba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume egcekeni basitshele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakasitsheli.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America eseWashington, D.C.
Umbiko umanyano wamazwe ezansi e-Afrika iSADC onqoma umsebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-SADC ikhuthaze njalo enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe afana nomnumzana Nelson Chamisa ukuthi laye angene kumanyano lo. Unobhala wenhlanganiso ye-SADC uDr. Stegomena Lawrence Tex utshele abephephandaba le-Herald ukuba inkundla ye-Pollard iphathisa kakhulu ekuthini abamabandla ezombusazwe achiyeneyo enelise ukuxoxisana, okuyinto athi ingalandelwa ngabamanye amazwe akumanyano we-SADC. Limbono isekelwe ngunobhala jikelele omanyano we Pollard umnumzana Kwanele Hlabangana ekhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe omele uhlangothi lwezobudlelwano lamazwe aphetsheya i-International Relations and Re-Engagement Committee kumanyano lo.
Kuyasijabulisa kakhulu okwenzakalayo khathesi kunkulumo esibe layo lo mama uLawrence Tex, okuthina kuyasikhuthaza ukuthi i-SADC isivumile ukuthi isebenze lathi incedisa abantu beZimbabwe. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kulamabandla angekho kuPollard ukuthi angenele kube nokubambisana, ngoba nxa singasebenzi sonke lizwe ngeke lithuthuke.
UHlabangana ulandisa kabanzi phezu kwalolu sekelo asebeluthole luvelela kwabenhlanganiso ye-SADC.
Umkhosazana Taxi utshengise ukuthi bona njengamazwe akulolu hlangothi bayasekela kakhulu siPollard.
Kodwa abakhulumisane lalo msakazo ababalisela umnumzana Victor Dube wasemzi webudiriro uthi iyamdanisa yena labanengi linkulumo yabe-SADC encoma imisebenzi emihle okuthiwa yenziwa ngabe-Pollard.
Nxa yona i-SADC isithi i-Pollard yenza umsebenzi omuhle, iwenzela bani? Ngoba amboni ukuthi i-Pollard ingatshintsha ulutho, ngoba bonke abaku-Pollard kathesi akula ngitsho ole city ye-Parliament.
Udube uthi okuchiwo ngabenhlanganiso ye-SADC akumangalisi.
Umbuso weZimbabwe abawunanzi ukuthi nedingi iqiniso kuzinto ezenziwa kweZimbabwe, abafuni kukhanya ngathi la bayadlelwana labusayo kwele Zimbabwe.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba usole imbono ye-SADC.
Thina njengabatsha esikwaziyo ukuthi i-SADC yinhlanganiso yabantu abadala engela kuzwisisa uhlupho olusemazweni ase-SADC ikakhulu eZimbabwe, okutshengisela ukuthi i-SADC ikhatshana lokuzwisisa uhlelo lokulungiswa kwenhlupho eziseZimbabwe ikakhulu mayelana lendaba ze-politics. Ngenxa yokuthi i-Pollard kuyazakala ukubana ke inhlanganiso yezanu lalabo abavumelana lezanu PF, i-Pollard kufanele kube luhlelo lwabantu abangawelelaniyo izanu le-Movement for Democratic Change. I-SADC isilahleka njengoba ihlali yenza ukungazwisisi uhlupho ke oluseZimbabwe lakwamanye amazwe jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezanu PF bahlezi besithi bonke abafuna ukuphatheka kungxoxo zokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa ilizwe kwezombusazwe lobunye kungenziwa kuphela ngaphansi kwale inkundla ye-Pollard. Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ahlale phansi ndawonye labamabandla amancane angaziwayo njalo engela sekelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi amajekiseni awenqabela i-COVID-19 akhona elizweni njalo azakwabiwa kutsha esuswa lapho okungelabantu abaningi abafunayo esiwa kwabadingayo, njalo amanye azalethwa elizweni kuyo nale inyanga. Lokhu kuvezwe ngudokotela Agnes Mawomva, isiphathamandla sikahulumende esiphethe lolu daba, ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi bengathola umjovo walijekiseni esibhedlela seParirenyathwa Sally Mugabe leChitungwiza Central Hospital. Kusenjalo, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 usikhwicamfundo Elopis Banda uthi asebephuzile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili bengakhathazeki, ngoba kusoze kuphazamise amasotsha omzimba nxa sebehlatshwa eyesibili.
Amajekiseni ama-vaccination la ayatshiyana kusiya ngokuthi yuphi umhlobo awesichina ebesilawo lapha elizweni kule Sinopharm le Sinovac la afanele atshatshwe ngemva kwenyanga yokuqala kanti namhla esibini kakutshale ekupheleni kwenyanga. Manje sekulohlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asabeswela ivaccine yesibili. Kuyabakhathaza ukuthi kabayizuzanga ivaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology yesayensi. Kukhanye ngani akula bubi obungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo kasahlatshwanga ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Ungaze kuphuze neviki ezimbili ngenyanga, ngenyanga ezimbili. Uyabuyela njalo uyehlatshwe esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe sesingani siphuzile. But njengohlelo, uhlelo lukahulumende, lufanele kulube le nsuku ukuthi ngelanga elinje. Akungenzeka kube ngokuthi akuyi ngentando yakho. Ngakho bangakhathazeki kakhulu. Izuzakele bazahla njalo akula lutho abazalulusa akula kunemali okungaba khona ngokuthi i-injections
kungedlula ke inyanga ezimbili i-12 weeks lay lokho kungelandaba
ngesithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela ngomzekelo songathi eyodwa injection ivikela 60% esibili izovikela 90%. So kwaze kudlule kube zinyanga ezingaki i-60% yalo oyizuze nge-injection yokuqala iyakuveli lokhu ikhona ila i-protection partial protection but ingcono i-90% 95% kule 60%.
Lo ngusikhwica mfundo elophi sibanda ingcwethi yecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombuthano wezokuzijabulisa oyebulawayo Arts Festival lezinye indaba ezithinta impilo kaZulu. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izigidi zabantu besigaba seTigray kwele Ethiopia ziphakathi kwendlala embi kakhulu ngoba zabalekela imizi kulandela uqhamuka kwempi kulesi sigaba. Isigodlo sikamongameli weleMelika eseWhite House sazise ukuba eleMelika lizakupha amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili lanhlanu 25 million kumazwe aswelayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin.
Kuza Friday namhlanje sile ngunquthela yomculo werumba edabuka eTsholotsho uObadaya Mathulana ehamba leqembu lakhe leJet Sounds. Okunengi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Tulana waduma kudala ngabo 1980 ngesikhathi edlala labaculi abafana labo Christopher Shoko kanye labo Ndooks Malaxi njalo lalamhlanje kakayekethi si nangu elonda imbali yakhe
sebenza kuFlawayo ke khonapha engasichayisa laphana labantu abanjengo bo Solomon Sikhuza, Ndooks Malaxi, lo Solomon Sikhuza la wazofika futhi endlini yami ngesikhathi lapha ezama ukusiphakamisa mina lomnawakhe lo othwa usawachona la futhi ukhumbulani moya umngane noma umkhulu wakho esazwanana kakhulu bonke laba bantu abachona esabachonayo labo fana inkomo
lingoma ethi divorce number 1 yiyo eyamenyusa waya ezingeni eliphezulu ngo 1988
baba nabomama lezani
Umathulana selamadlalate angamashumi pose amathathu 28 agoqela awereke amabili. Nyagenye wethu leidlalate elilengoma esithupha njalo elilesihloko esithi kuyalelale lapho abambisane khona labaculi abafana lo Albert Nyathi kanye lo Moses Ruizi uphinde wethula njalo linhlekizane ekhuluma ngomkhuhlane wecoronavirus ebambisane leqembu lemlambo si Umathulana uthi walile ukuba ngudwayi ofalensiba zakhe wafundisa abantu bakhe asebengabaculi labo abazimeleyo.
Ngifundise umntana uMthulisi Mathulana usele album yakhe entsha njengesanda kuphuma nje kwena zinyaka ngosechayela i-J-Sound ama drums njalo eyichayelela abahlabelela abaningi ngilo mntwana futhi oyinkazana engikhale ukuthi yena linyanga likaJuni ngiyakhipha i-collab laye.
Abangathanda ukuthenga umculo bawuthola njani?
Ngase-South Africa ndingangithola ku 0810615770 i-code life lapha mbele ngase-Zimbabwe ndingangithola ku 0732132994 kumbe abantu bangangena futhi ku-Obedaya Mathulana music page laku-online lapha liyazithola futhi ingoma zami sezikhona engingalithembisa khona kule album ephumayo album 29 okuthiwa uzabezwa so ingoma i-album lebe kumele iphume last year manje asivalelwa i-lockdown ese-South Africa so isenza ikhipha nje lo nyaka.
Uba uMathulana ngangijayele ukuyambukela koBulawayo e-Blue Lagoon ebhaka babunkomo erenkini hamba letshala kithi insizwa yakwethu udladla Teenage Macatsha uphuma ke enkundleni uObadaya Mathulana yena ozibiza ngoJaka Nindo nxa esecula ireggae ngale
kani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo umthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be MDC ababili kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisithiya ngalombili umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla besedolobheni le Victoria Falls
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.